tinofanira kutanga vakaita ndechekutosa pamvumo iyoyo yekuti dzimba dzevanhu dzipwanywe. Iko zvino izvi kwakuchigadzirisa asi dambudziko ratova hombe, vanhu vakatoputsirwa dzimba dzavo, vanhu vari kurara panze. Saka ndinofunga kuti uroyi hwakatoitika vaakuedza kuda kupa mushonga wekurapa asi ivo varivo vakapa vanhu kuchetura. Saka handikwanisi kuomberera maoko zvinhu zvakadaro. Chekutanga dzimba idzodzo dzaidzatofanira kupwanywa in the first place.
Vachuma, munoti nedanho rakatorwa nezanu PF rekumisa kuputswa kwedzimba idzi nemashoko akataurwa navamaguru.
Kumisa vanhu vaiputsa dzimba idzi kuti vaputse kwakandononoka chaizvo. Kana munhu atanga kuvaka panzvimbo yakati kuti wedza nzvimbo zviri pamutemo kana kuti hazvi pamutemo, munhu anofanira kunge echitomisa ipapo asati atanga kuvaka. Asi kurega munhu wovaka wopedza mari zvose dzingaati kutaura, imari yati kutaurai yatoisa ipo paya munhu avaka apedza mochiuya mochitanga kuputsa. Zvinhu zvinosirisa zvikuru, zvinhu zvinotoshungurudza zvikuru. Saka ZANU-PF yakatononoka chaiko kupindura panyaya iyi. Very noble thing yaitwa nepati izvozvo ende zvatononoka zvikuru. Dai zvakatoitika vasati vatombotanga kuputsa kana.
Vamaguru nemi vachuma muri kuwirirana panyaya imwe chete yekuti kuputswa ikoko kwaisatofanira kunge kuchiitwa kubvira pekutanga. Asi zviri pamutemo here kuti bato rive iro rinomisa kuputswa kwedzimba ikoko sezvakaitwa nezanupf? Vamaguru,
chinhu chiri kuitika jonga muZimbabwe ndozvaondonga nyika, ndozvaputsa nyika yeZimbabwe kusvika patiriko zvinezvi. Ndechekuti zvinhu zvese zvaakune zvematongerwo enyika. Kuti uwane kamusika unofanira kunge uri nhengo yeZANU-PF. Kuti uwane munda unofanira kunge uri nhengo yeZANU-PF. Iwe maland barons ivavo vanopa vanhu pekuvaka zvisiri pamutemo mamembers eZANU-PF. Saka ndo yatinoti politicization yeeconomy. Zvaifanira kuti zvinhu zvakaita sekupa vanhu pekugara zvoitwa nemakanzuro, ende makanzuro vachiteedzera atinoti city bylaws, mitemo. Saka nyika yedu haichina rule of law kuti uite chaunoita muZimbabwe uchibudirira unofanira kunge kuine patikadi yeZANU-PF.
Taura henyu vachuma, ndaachiti zviri pamutemo here kuti bato ripindire munyaya idzozi?
Hapana chinhu chakashata kuti mabato edu aya wedza ruling party kana opposition vapindire kana vaona zvinhu zvisingafambe zvakanaka munharaunda yavo. Kupindira kwemabato kuratidza kuti mabato aya ari kufambirana nevanhu uyezve echihwira vanhu tsitsi kana zvinhu zvisina kuzofamba zvakanaka. Ndavanza mukoma apa vechitaura kuti kuti uite zvinhu muno muZimbabwe waufanira kunge uri nhengo yebato reZANU-PF. Unogona kudaro hako, asi ini ndinoziva futi kuti kunoguma kumadhorobha ini ndikutaura ndirokubhurwayo. Kana usiri nhengo yeMDC Alliance kune zvinhu zvakawanda zvausingawane kumakanzuro ipapa, nokuti makanzuras acho vanhu veMDC yacho iyoyo. Saka zvirikungoitika izvozvo vamwe vanhu vasiri nhengo dzebato reMDC vakutoshayawo rubatsiro ipapo. Saka ichokwadi chaizvo kuti zvinhu izvi zvakadaro zvinofanira kunge zvichitopera. Vanhu ngavadzidze kuti tisashandisa mabato kuita zvinhu zvinofanira kunge zvichibatsira munhu wese.
Vamaguru, kune vari kutaurawo kuti matanho ese ari kutorwa neZANU-PF matanho ekunakisa nhandare nekuti nyika yatarisana nesarudzo 2023. Munotiwo?
Vanhu vari kutaura izvozvo ndinofunga vari kuziva zvavari kutaura. Ndingatinini Zimbabwe inyika yekuti tagara tiri paya tikati permanent election mode, kugara tiri kugadzirira sarudzo. Dzikauya sarudzo dzichingopera takutanga kutofunga next election. Maleaders edu haana nguva ekugara pasi vachironga development. Zvinhu zvese zvakazara mumusoro mavo, it's about power, it's about winning the next election. Ende ndo dambudziko rataita. Dai tati maelections akaitwa toti aiwa zvaitwa, wahwina wahwina, vakundwa vakundwa, ngatichitungamirei nyika according to the rule of law. Zimbabwe inotanga kuenderera mberi.
Vachuma,
it cannot be true. Asi mukoma vangu vataura chinhu chakachatokosha chaizvo chekuti vanhu ngatifane kudzidza kuti kune nguva yemaelection, and nguva iyoyo ikasvika ndapfuura ngaipfuure omboitawo nguva yedevelopment. Kuti munhu wese tosheka maoko toti makorokoto tafulaki, tochitangira kugadzirisa nyika zvichienda mberi.